achitaura pamusangano waitwa nesangano re Citizens in Action Southern Africa kana kuti siyasa wekutsvaka kuchidzana kwematunhu nemamasangano akazvimirira pamwe nehurumende vana mudzviti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vamatenhuvunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti saka zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yegutu vaAlexander Mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kezvino kurutetwa panyopi iriita assessment iriitwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumareserva mutaundi muchisiwa asi zvino iriitwa kwese mutaundi nekumareserva kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu nemagutu. Nzara yakanyanyisa kuve.
Mabharani wekanzuri yechiredzi injiniya Wesley Kauma vati nzara yakukanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiyasa vaAchford Madhidha vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti sisuwose vemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pangu uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwenezi nekwachivi.
Hatiri kufunga kuti pamwe zvichaguma asi zvinototoona kuti zvinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Programme rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende tende rapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvemvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.